Panguva yehurumende iri kuzvirovera maoko nekuzvirova dundundu ichiti yakwanisa kuita kuti mitengo yezvinhu idzike munyika zvinhu zvichigadzikana. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe neveruzhinji vari kutochema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvikoro zviri kuvhurwa vabereki vakawanda vachichema chema kuti mari dzechikoro dzakakwirawo zvakanyanya. Kunyange hazvo mitengo iri kunzi yadzika, Zimbabwe National Statistics Agency ZimStats yakaburitsa gwaro rinoti inflation yepagore yakakwira muna nyamavhuvhu kusvika pazvikamu mazana maviri nemakumi masere nezvishanu kubva muzana, kubva pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Asi inflation yemwedzi nemwedzi inonzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana mumwedzi wanyamavhuvhu. Saka mitengo iri kudzika sei kana inflation iri kukwira? Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vanotenderana nemashoko ekuti mitengo yezvinhu iri kudzika, asi vachisimbisa kuti hazvisi zvinhu zvose zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zviri kudzika mitengo.
Ichokwati kuti pane maproducts akati dzikei pamutengo, asi maproducts mashoma chaizvo. Hatingapemberi kuti mitengo yezvinhu yadzikira nekuti vanhu tinoshandisa zvinhu zvakawanda paupenyu. Tisati taona zvinhu izvozvo zvakawanda zvatinoshandisa mazuva nemazuva ese zvadzika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsinhirawo kuti mitengo yezvinhu yambodzikama zvichikonzerwa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari.
Chakanyanya kukosha kuti tijekese ndechekuti masvondo mashoma achangopfuura yataona kakugadzikana in terms of mitengo kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro yatingati pachirungu price stability. Izvazvo zviri kunyanya kukonzereswa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari yekunze. Taona Zimbabwe dollar ichitombo appreciata pablack market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vane maonero akasiyana nevamwe.
Mamboti machema here kukwira kwezvinhu muno muZimbabwe? Zvinhu zviri kukwira. Izvozvi zvikoro zvichangovhurika, zvikoro zvese zvaakuchaja maschool fees mumaus dollars. Minimum inochajwa neboarding it's about $350 pamwana per term. Mitengo yese yakuinda kumaus dollars. Saka ndizvo ndaigara ndichitaura nichiti hurumende haisi kuona here kuti vanhu vese vava kutongoita zvemaus dollar. Vese vanenge vachiti toda kutambira RTGS vanenge vachitoreta.
Muzvina bhizimusi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vanoti vemitengo yezvinhu iri kukwira, asi iri kukwira zvishoma zvishoma zvichienzaniswa nezvaimboitika kare.
Inflation kutorori zvinhu zviri kukwira. Saka what they are saying is price ari kukwira but at a slower rate.
Saka zvingagadziriswa sei? Dr. Mashakada vanoti
saka ini maonero angu ndewokuti ikonomi haindoda kutoti vanhu vagare pasi, vanyatsokuyeruka kubva pakutanga nokuti haichagadzirisiki. Mapolicies ese haasi kushanda, mamezures ese ari kuitwa haasi kushanda. Zvinoreva kuti hamuna confidence muikonomi iyoyi. Pada kutoti vaongororwe kuti production yoitwa sei. Zvinhu zvidzokerwa zvanga zviri makore ekuma1990s nokuti tiri kuramba takungokonewa tichingoenda tichingokonewa. Hapana policy iri kushanda.
Zvinhu zvinonzi nehurumende zvadzika mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari, mafuta ekubikisa, mukaka mumbishi, shuga pamwe nemunyu. Vamwe ndo vari kuti vari kuonawo mutengo wenyama uri kudzikirawo mune zvimwe zvitoro. Hurumende inoti matanho ayakatora anosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe ndizvo zvimwe zvaita kuti zvinhu zvigadzikane sezvo zvakateramisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema.